Varimi avanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroi ndiva Harrison Chokonya vanorima vari papurazi rechokiadza riri pedyo nekaroi.
Ndokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza. Kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4. Haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhura.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu rehurungwe amai Matilda Ngwerume vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndekuti mamisha kwacho chibage chachafa. Nechallenge kuti unotofanira kuwana hofu yawekaatengetira. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi wekwarusape mudunhu remanikaland vageorge pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vageorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira asi mutengo wacho sekuti vakakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kuHarare ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone saka tatori nedambudziko.
Panye yekunonoka kubhadharwa kwevarimi vaseremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoita incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe asi kunge hatisakanyasa kubata asi mutemo uri very clear 48 hours murimi ngaatirwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapihwe mari yavo yose ari madhore ekuAmerica kubhanga renyika reRBZ.
Ivo as growers vane maassociation avanawo, they need to take their issues vaendese through maassociation, then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo kuRBZ because isusu is the season that we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya nemutemo wekuti vagrowers dzese vagadhara 5.5. It's a directive from the government. RBZ inototiudza.
Nyaya yekutengwa kwefodya nemari isingafadze varimi changova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopa nyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms asi gorerino inotarisirwa kuwana goho rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.